Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vanachiremba vakawanda vasikuenda kubasa. Vamwe amai vasina kudaudomwa nezita vanga vari papari renyatwa vati vanga vave nenguva vakamirira chiremba kuti hama yavo yanga ichida kurapwa maronda ekurohwa ibatsirwe.
Takaendedzera tatovanapa kuma9 takanzi madhokta anowanira mangwana makuseni but pakazobva vamwewo dhokta here mamwana nepesendi yavo vabva vatidetserawo zvinhu zvacho ndobva vati ndakuenda tasara zvinhu saka mwana tisingori pano anzi miraina 12 o'clock ndopanogona kungosvikawo madhokta anongouya zvinorwadza saka panozokwira kuti tidzokerewo tiine murwere zviri kutinesa kuti unanga kuti
pakashanyirwa chipatsuwa cheHarare Hospital nezuro negurukota rezveutano vaObadhaya Moyo vakabvuma kuti vanhu vari kubatsirwa pazvipatara zvehurumende izvi ndevaya vanenge vachinyanyisa kurwara.
Here we are on one of the wards and I've seen it. They are knitting.
Tiri pano muwadhi kwaHarare Hospital uye ndazvionera kuti vari kungoadmita avo vane utano huri panjodzi zvakanyanya. Ndoda kutenda nekuti ndanzwa kuti machiremba aripo acho anouya mangwanani oona varwere ava vosiya vaudza vakoti zvokuita.
Vamoyo vakatiwo hurumende iri kukumbira vana chiremba kuti vadzokere kumabasa voita navo hurukuro panguva iyo vanenge vachibatsira varwere.
Always encourage our doctors to come back to work. Come and look after your ward. Come and look after your patients. We are saying it is best for us to be able to negotiate.
Ndogaro kurudzira machiremba kuti adzoke kubasa. Uyai muone varwere venyu mumawadhi. Tinoti zvakakosha kuti tozokurukura muri kubasa asi hazvirevi kuti kana vasina kudzoka hapana hurukuro dzinoitwa.
Vamoyo vakatiwo nekuda kwekuti vana chiremba havana kudzokera kubasa mumazuva maviri akatarwa nelabour court havachakwanisi kuenda kunoyananiswa asi vakati hurumende yakazvipira kuita hurukuro nana chiremba. Health Services Board yakakwidza nyaya iyi kumatare ayo akati kusaenda kumabasa kwavana chiremba kwanga kuri kunze kwemutemo ikapa vana chiremba mazuva maviri ekudzokera kumabasa izvo zvisina kutevedzwa. Asi vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Masimba Ndoro vati havasati vapikisa mutongo weLabour Court mudare repamusoro reSupreme Court vachiti vachakamirira kunzwa zvikonzero zvakaita kuti dare reLabour Court riti kusaenda kwavo kubasa zviri kunze kwemutemo.
Okay, appeal tichiri takamirira response from Labour Court. Taka apply kuti vatipe mareasons ekuti sei vakapa ruling iyoyo so that tozokwanisa kupa appeal. Saka tichiri takamirira response kubva kuvatongi vekuLabour Court.
Zvichakadero, Zimbabwe Hospital Doctors Association inoti yasvitsa magwaro ayo kuHealth Services Board ichikurudzira kuti paumbwe Medical Council APEX kuti imirire zvido zvavana chiremba. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Tawanda Shakada vati vaona zvakakodzera kuumba sangano iri richaona machiremba neHealth Services Board vachiita hurukuro pachavo vari voga.
Suggesta yatinoti iyo Medical APEX Council kuti iyi inenge iri nzira yekuti machiremba naemployer vanenge vachisangana pateble vachitaura nyaya dzinobata machiremba nekuti inyaya dzakasiyana nekunyaya dzekuti machiremba anoshanda nenzira dzimwe dzakasiyana kune vamwe veruzhinji vanoshanda muhealthcare sector senge muenzaniso ndokupai kuti vamwe vanokwanisa kuuya kubasa kairi pavhiki vosevha imwe mari yekudi yavanga vachashandisa kufamba nekudya asi machiremba anofanira kunge ari pabasa zuva nezuva zvekare machiremba anogona kuenda patenoteco yeri vanoshanda bva Friday kusvika Sunday ndivo vega vamwe vese vava vanombowana mukana wekumbonozoroka kumba nekutsvaga mari nedzimwe dzi.
Vazvakada vati vana chiremba vakabuda muHealth APEX panel mushure mekuona kuti inzwi ravo raisanzwika sezvo mamwe masangano aibvuma zvaibva kuhurumende.
Isusu semachiremba takaona kuti nzira dzairipo dzekutaura naemployer wedu weHealth Services Board dzanga dzisiri kunyatso kugadzirisa zvinyuto zvedu. Saka takatati isu takutsauka panzira dzanga dziriko the Health Apex Council nekuda kwekuti dzaiunza patebo vanomiririra vanoclina mahospital manesi vese vanoshanda muhealthcare sector nemachiremba patebo kuti vazokurukura naemployer. Saka takaona kuti employer aitora advantage yekuti chero chaanenge akandira kuvashandi vamwe vashandi ava nekuda kwekuti vanenge vane nzara vane desperation vaizongozvamuchira vatora nyangwe isusu semachiremba taizviramba saka taizodyiwa nevhoti. Saka takazoti aiwa taakubuda panzira idzi tifome yedu nzira inoadreswa zvinyuto zvemachiremba.
Health Apex Council ine masangano anosvika 12 anomirira vashandi vakasiyana siyana vari mubazi rezveutano. Vana chiremba vakatanga kuenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvakakwana kuti vaende kumabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.